This is Studio 7 for Zimbabwe, coming to you live from the Voice of America in Washington.
Ino is Studio 7. Nepenyuro yenya dziri kuitika muZimbabwe. Tiri kutepenyura tiri pamuzinda we Voice of America uri muWashington DC.
Le is Studio 7. Umsakazo olipa izindaba zeZimbabwe. Sisakaza singapha e Voice of America ese Washington DC.
Manera wakanaka vateereri, tinosangana zvakare manera anhasi uri musi wechipiri chikunguru 28, 2015.
Makateerera kuStudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC.
Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ndini wenyu Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC.
Neni wenyu Blessing Zulu, ndichiti zvine zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Vanyori vemabhuku munyika vanoti vave kuyaura nenhamo sezvo makambani anodhinda mabhuku asisavabhadhari mari dzakanaka.
Chibage chiri kutengwa kuZambia chotarisirwa kupinda munyika muna gumiguru.
Mutungamiri weAmerica vaBarack Obama vanoita musangano nevatungamiri veAfrica muEthiopia asi vaMugabe vasipo.
Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri chibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC.
Vanyori vemabhuku munyika vanoti vave kuyaura nenhamo sezvo makambani anodhinda mabhuku asisavabhadhari mari dzemabhuku avo, uye ukuwo vanodhinda mabhuku vanoti havana mari yavari kuwana sezvo mabhuku aya ava kutsikiswa zviri kunze kwemutemo pamwe nekutengeswa pamisika zvisiri pamutemo. Ivan Chifera anotipa nyaya inotevera.
Vachitaura pamusangano waitwa pazviratidzwa zveZimbabwe International Book Fair gore rino izvo zviri kuitwa muHarare, mumwe munyori ane mukurumbira munyika vaAaron Chiundura Moyo avo vakanyora mabhuku anodarika gumi vanoti hapana mari yavari kuwana kubva kumabhuku avo avakanyora. VaChiundura Moyo vati vanyori vari kugara makore akawanda vasina chavari kuwana. Vatiwo kunyange hazvo pane vamwe vari kuita zvekudhinda nekutengesa mabhuku zviri kunze kwemutemo, vanofunga kuti ivowo vanodhinda mabhuku vave kushanda nevanhu vanotengesa mabhuku zviri kunze kwemutemo, izvo zvave kuita kuti vanyori vasabhadharwe.
Kuna vanyori kana navamwe vese vanoita zvemimhanzi vaparara iyo indastri yokuti kune kunyorwa kwamabhuku nechaichabhadhari, napamusana pokuti vepairesi ava ndivo vava kudya vachiguta mubasa raitwa nomunyori. Chiri kusakisa pairesi kuti ikurezve zvinhu zviviri, vamwe vanoti urombo, asi kana urombo huripo haungati iwewe nokuti watambura uya wozoba mushopu mangu kuti iwewe upedze yako nhamo. Ini ndatsvakawo mari yokuti ndiite shopu yangu. Chechipiri iwo mapublisha edu aya havasi kudhinda. Munyori ari kukuvadziwa namapublisha, mamwe mapublisha ari kutoita pairesi zvakare.
Munyori mukuru wesangano rinomirira vanyori munyika reZimbabwe Writers Association vaMemory Chirere vanoti kunyange hazvo munyori akabhadharwa mari yaanofanirwa kubhadharwa panotengeswa mabhuku ake, mari iyi ishoma uye chave kudiwa kuti mabhuku atengeswe akawanda kuti vanyori vawanewo cheuviri.
Handina chandinotaura, mazvinzwira zvichitaurwa mukati umuti vanyori munyika yedu vatogara vasingawane mari, saka chingatopa mari vanyori kuita kuti mabhuku awanike pese pese zvekare nemutengo unotengeka navanhu.
Mumwe womunyori Virginia Piri ati anobvumirana vachirere achiti mabhuku anofanira kudhindwa nokutengeswa akawanda, vachiti pari zvino mabhuku ari kudhindwa ari mashoma, izvo zvinopa mukana kune vanhu vanodhinda mabhuku zviri kunze kwemutemo.
Saka dai kuti papa neekonomi yagadzirika zvinhu zvafamba zvakanaka, mishini yawanikwa the modern mishini inovhaya inofamba zvinonyatsofamba, mabhuku anoderera mitengo kana maybe kubva pa $10 maybe kusvika pa $4.
Asi sachigaro wesangano rinomirira makambani anodhinda mabhuku reZimbabwe Book Publishers Association vaBlazio Tafirei vati sangano ravo riri kushushikana zvikuru nekudhindwa nekutengeswa kwemabhuku zviri kunze kwemutemo, uye vati gore rino chete pakatosungwa vanhu gumi nevapfumbamwe uye gumi nevashanu vakabatwa nemhosva. Asi vati chinorwadza ndechekuti vanhu vakapiwa mutongo uri pasi pasi wakaita sekubhadhariswa faindi yemadhora 100 kana kunzi vashande munharaunda kana kuti community service. Vatiwo vazhinji vevanhu ava vave kutoita basa ravo rokudhinda mabhuku zviri kunze kwemutemo zvekare. Vati izvi zvinoita kuti vatadze kubhadhara vanyori pabasa ravanenge vaita.
Ukabhadhara author wako ukasara uchivhari ukapona badara rent hauna zvawaita saka manguva dzakawanda topedza takutaura namaauthors aya kuti ah itombo mirai makamira ipapo bepa renyu rine mari yenyu ndeiri asi handikwanisi kuibhadhara izvino nokuti mari yao unenge wabhadhara zviya zvono zvinoita kuti udi urambe uripo kuti mangwana kuchanaka zvozonakawo asi ndo dambudziko rerakanyanya kukura iroro chimwe chinoitika ndechekutiwo mabhuku ata achimbotengesa akawanda aya kati achitengesa 50,000 tichiwana maroyalty zvedu 50,000 uye author anga achiwanawo mari nomusoro iye zvino kana wadzokera kana kutengesa 5,000 mari iyaya haisina musoro author uya achakwanisa kuti ararame nemari iyi
vatiwo zvikoro zvizhinji zvave kutenga mishina yekudhinda mabhuku zviri kunze kwemutemo uye hurumende inofanira kuendera mberi nenyaya yekubvisa vanhu vanotengesa zvinhu mumigwagwa kuti mabhuku atengeswe muzvitoro kuti vanyori vagobhadharwa
tine magroups matatu evanhu vari kunyanya kuita piracy rokutanga ndevari kugadzira vachona vari kuita piracy kune gurupu revanhu vanodistributa vanoinguida mavendors nevanototakura vachotengesawo kuzvikoro vanoita sebookshop kune anoshandisa piracy vanova chikoro ikoko kutyora mutemo futi saka mutemo unovhuna wakatatu vanogadzira vari kuvhuna mutemo vanodistributa nekunotengesa vaya vari kuvhuna mutemo vari kushandisa nepossession vari kuvhuna futi mutemo saka tinowana kuti headmaster ndiye muridzi wechikoro ndiye
asi vamwe vapinda musangano uyu vati panofanira kutsvakwa nzira dzekuti vanhu vanoita izvi vangabhadhariswe sei kuti vanyori vakwanise kuwanawo mugove wavo semuenzaniso vati kukenya makambani ese anoita zvekudhinda mabhuku evamwe kana kuti makopia shops ave kubhadhariswa mutero uye vanyori vanobhadharawo mari dzavo kubva pamutero uyu ndakamirira Studio 7 muHarare ndini Ivan Chifera
Tichiri panyaya yezera IBF yegore rino Sandra Nyaira weStudio 7 abatawo mumwe wevanyori vemuZimbabwe muzvare Grace Mutandwa kuti tinzwe kuti zvakamira sei munyika munyaya dzekunyorwa kwemabhuku pari zvino.
Yakana nyika upfumi husina kunyatsomira zvakanaka zvino ino zvinokanganisa zvinhu zvakawanda zvinokanganisa zvizhinji kuburikidza nezviverengwa. Kana ivo vaverengi kuti vakwanise kutenga zviverengwa zvakaita semabhuku vanhuge vane mariwo dzakati o asi unongoziva munyika yedu vanhu vazhinji havasi kushanda vari kushanda vacho mari yacho ishoma makambani mazhinji haasi kunyatsoshanda zvakanaka mamwe ari kuvhara mamwe ari kudzinga vanhu saka kuti isuwo vanonyora mabhuku tizokwanisa kuti tinge tichitengesa muno muZimbabwe zvinotonetsa vazhinji haukwanisi kutombotengesa kazhinji unotonzwa vanhu vachitiungadai vangondipo bhukura kwendamburava asi kunze kwenyika ukakwanisa kuti utengese kunze kwenyika pamwe ndopanongakubirira ukaona vanyori vazhinji vemuno muZimbabwe vakaita sana Petina Gapa Violet Bulawayo vari kutokwanisika nekuti vakawana mibayiro yemabhuku saka mazita avabudirira vanokwanisa kutengesa mabhuku kunze kwenyika asi kana vari vanyori vachiri muno umu vachitarisira musika wekutengesa mabhuku emuno muZimbabwe zvakaoma
tichiona zvakare kune book fair yatanga mukati mevhiki rino pane here zvinokwanisa kuitwa kuburikidza nebook fair kugadzirisawo nyaya idzodzi dzekuti vamwe vanyori vazivikanwe zvakanyanya kunze kwenyika kuti mabhuku avo anga achitengeswa zvakare mukati meavo vanokwanisa kutenga
kwakutoda kuti vanotsikisa mabhuku vave vanokwanisa kupota vachiongorora ari kunyorawo zvinenge zviri kunzwisisika ndeupi voitawo kuti aya anonzi mabhuku rights atengesekwewo kune dzimwe nyika kuitira kuti agonodhindiswawo kune dzimwe nyika agoparurwawo mune dzimwe ndimi ndo zvinenge zvichitoda kuti kuti zviitike saka zvinenge zvichida kuti ivo vebook fair vachishanda nevezvikwata zvevanyori vemabhuku vakwanise kubatsirana kuti vaongorere kuti ndekupi kwavangakwanisa kuwana misika ingatora mabhuku iwayo kuti atengeseke
avo vanga vari muzvare Grace Mutandwa mumwe wevanyori vemuZimbabwe vachitaura vari parunare muHarare naSandra Nyaira weStudio 7 Direct from Washington, the voice
of America, VOA. Vari kutungamira kupinzwa munyika kwechibage chakatengwa nevemabhizimusi akazvimirira kubva kuZambia vanoti kubva mwedzi waGunyana vanenge vokwanisa kupinza chibage chakawanda pane chiri kupinda munyika pari zvino sachigaro wesangano revanogaya upfu reZimbabwe Grain Millers Association uye variyo vari kutungamira kupinzwa kwechibage vatafadzwa musarara vanoti vakaita musangano nevesangano revanotengesawo chibage kuZambia reGrain Traders Association of Zambia vakavirirana kuti pakwidzwe huwandu hwechibage kubva pamatani zviuru makumi matatu zviri kupinda munyika pari zvino kuenda pamatani zana rezviuru pamwedzi kubva muna Gunyana. Vamusarara vanoti zvimwe zvimhingamupinyi zvakaita semitemo yepamabhodha yakaoma zviri kunonotsa kufamba kwakanaka kwedzimotokari dzechibage uko kuri kutariswawo nehurumende sezvo vakasvitsa zvichemo zvekuti vabatsirwe nekukasika. Goho rechibage rakadzikira zvikuru mwaka uno sezvo nyika iri kutarisira kukohwa matani angangosvika pamazana mapfumbamwe nemakumi mashanu ezviuru chete asi nyika ichida matani anosvika 1.8 miliyoni izvo zvakazoita kuti kutengwe chibage kubva kunze. Hurumende iri kupinzawo chimwe chibage nerumwe rutivi asi matunhu mazhinji anonzi vanhu vave kutanga kurwisana nenzara. Ngatinzwei hurukuri yataita navamusarara pamusoro penyaya iyi.
Pari zvino takaita musangano neveGrain Traders Association of Zambia tikauta urongwa hwekuti tikwanise kupinza 100,000 kubva mwedzi waSeptember mwedzi wega wega kusvika June gore unoya. Tiri pakati pekutaura nehurumende kuti tiise neimportation plan yedu ine zvimwe zvatinokumbira kuti hurumende itibatsire maringe nekufambiswa kwebasa repabhodha.
Kupinzwa kwechibage chinhu chiri kudhura, muri kubata sei nyaya iyoyi yemitengo?
Hatitarisire kuti mitengo yechiuchu ichakwira. Tinodaira kuti ticharamba takamira nemitengo iyoyo kunze kwokuti paitika rimwe dambudziko sekunge kwaitika zvakare nzara mwaka watiotaura kana kuti mvura ikasanaya kubva mudzi wambudzi zvichienda mberi. Saka pari zvino urongwa hwese hwakangomira pakanaka munyika muna dambudziko rekushayiwa kweupfu. Nhengo dzedu yezvino ziri kutotambudzika nokuti tione musika wekutengesera upfu.
Kusvika pari zvino mapinza matani akawanda zvakadii echibage?
Kubva January kusvika pari zvino tapinza 340,000. Tazomboti mire zvishoma kuti tikwanise kutenga chibage chemuno. Saka tichazosimudzira muna September.
Iwo panyaya yechibage chakakohwiwa munyika, vamwe vari kuti imi muri kutenga makunyanyotarisa kune chekunze muchisiya kutarisa chiri kutengeswa nevanhu vakarima munyika nokuti vanenge vari kutarisira mitengo iri pamusoro. Munoti
tiri kutora chese chibage, tinonyanyotora chemuno nokuti dzimwe nhengo dzedu dzeGrain Millers Association dzainge dzaita contract farming. Saka dzaa kutora chibage chakaremisa necontract farming. Pari panyaya yemutengo, haatongodaro mitengo yatinongoita inzendirane nebva kuZambia. Asi kana pane varimi vane dambudziko rekushaya kwekutengesa chibage chavo vanogona kuuya kwatiri tokurukura navo topa vanotenga.
Vanga vari sachigaro weZimbabwe Grain Millers Association vatafadzwa musarara vari parunare muHarare neStudio 7. Direct from Washington, the voice
of America, VOA. Makatirira kuStudio 7, tiri kutepfenyura tiri muWashington DC.
Munotibata pa909 AM, pa4930, kana pa12080 ne15460 kHz pashortwave.
Kunetsana pakati pemakambani enharembozha anoti Econet, Telecel, NetOne neNetOne kunogona kukanganisa budiriro munyaya dzekubhenga mari pachishandiswa nharembozha munyika. Vanotungamira mabasa ekubhenga mari mubhanga guru renyika reReserve Bank of Zimbabwe, vaNomen Maturuka, vanoti kusvika pari zvino mari inosvika mabhiriyoni matanhatu ndiyo iri kutenderera mukushandiswa kwenharembozha munyaya dzekubhenga mari. Izvi zvakabuda pamusangano wenharembozha kana kuti Mobile Money Platform wakaitwa muHarare neZuro uchitungamirwa nekambani yeOxlink Capital. Asi nyanzvi munyadzi zveupfumi dzinoti bhizimisi iri rinogona kukura kana pakasaita kunetsana pakati peEcoCash yeEconet, Telecash yeTelOne uye One Wallet yeNetOne sezvo makambani aya asiri kudyidzana zvakanaka pari zvino. Mukuzeya nyaya iyi tabata mukuru weOxlink vaBrains Muchemwa tikavabvunza kuti musangano wavo wakafamba sei.
Zaka mwada wafamba zaka naka wanga uchidiscussa ma issues ano affecta ufamso kwa mari among ma individuals ushansa ma phone. I think wafamba zaka naka.
Ndi hapi matambuziko aliku zorira kumashure icho chirongwa chieku shandisa mishina ya zvino zvino kana kuti ma cell phones nezvimwe mukita business.
Matambuziko aripo pane zvino ana kunyanya asari pakungoti ma consumers or ma customer dzimweni dzengorova vanoshandisa ma phones kufambisa mari havasi kukwanisa kufambisa mari across networks. Saka ndizvo zvinhu zvanchitariswa kuti tingaise nzira dzipi uye tingazvironge sei mumitemo nemuregulation kuti zvikwanise kuitika so that vashandisi vemari vashandisa mafoni zvivaitire nyore uye zvichidzikise mutengo wekuti vakwanise kutransacta.
Ivo vemakambani nharembozha vari kutenderana nemi here kuti panoda kugadziriswa zvina?
Vari kuwirirana vese, hapana ari kupokana nazvo. Chiangosara inguva chete kuti zvikwanise kuitika, otherwise vese vari kuwirirana nazvo kuti chinhu chinoda kuitika. But sechinhu chinyowani chiri kuitika and kuchitarisa zvakare kuti inyika shoma nini pano pasi dzinokwanisa kuita izvozvo. Chinhu chekuti vari kungotarisa zvizvoungarora bati tinondivimba nenguva isingaperi nguva diki diki vachange vakwanisa kuclear the hurdle.
Ko iyo Zimbabwe tichitarisawo panyaya yekushandisa umizha waako mazuva ano iwo kana kuti e-commerce mukiita mabhizimisi, mungati iri pachikamu chipi tichitarisawo dzimwe nyika dzemuAfrica?
Zimbabwe uchitaridza uye kuifananidza nedzimwe nyika dzemuAfrica panyaya yekushandisa runharembozha pakufambiswa kwemari yaenda mberi zvakanyanya tangisanga uchikombeya nedzimwe nyika. Ndi chiitiko chakanaka, chiitiko chakonzera kuti even vanhu vari kumamisha kure kure kwaikuti kare vanga vasingakwanisi kuwana mabanks, kare vanga vasingakwanisi kutumira mari, kare vanga vasingakwanisi kutumirwa mari, pari zvinhu zvaakukwanisa kuitika. And zviri kuratidza izvo kuti Zimbabwe iri kuenda mberi zvakanyanya panyaya yekushandisa marunharembozha. Zvinhu zvinoitawo kuti nyika inoibudirire. Nokuti kare mari dzaitotumirwa nebhasi, dzimwe nguva kondakta adya mari, dzimwe nguva bhasi harina kusvika, dzimwe nguva mari yatumirwa nehama haisvike, inosvika yashota ichinzi imwe yarasika. But izvezvi nenyaya yekushandisa runharembozha mari yaakungofamba zvakanaka pasina chete.
Mukuru weOxylink vaBrains Muchemwa vari parunare muHarare.
Muchirongwa chedu cheLive Talk na 8:30 PM tiri kutarisa zviri kusangana nevechidiki. Takatarisa kurongwa weZimbabwe International Book Fair. Izvi zvichakurukurwa muchirongwa chevechidiki cheThe Connection.
Kana muchida kupinda muchirongwa chedu, titumirei matext messages panamba dzinoti 1-202-465-0318 muchitudza namba dzenyu kuitira kuti tigokufonerai.
Yashika nguwe ya tunoverenga tsambambozha dzenyu, ma text message, ma WhatsApp pamwe nemashoko amunotitumira pa Facebook yedu ye VOA Shona.
Yekutanga inoti, ini ndinoti Studio 7 ngaendirire mberi kusvika Jesu achiuya. Hai Jonga, Blake Gibbs, Chris Mave, Ntunga, Sandra Tatenda nevamwe Zita kwete pamepo.
Mumwe anoti, hai Jonga and Blessing, ndinoti pamberi nebasa tinofara nenhau dzenyu dzechokwadi. Ndini Liberty Muchara kwaMutare ndichisimbisa vabereki vangu kubuhera kwaBegede.
Munofara here Blessing naJonga? Ndinotenda nekuti panhau dzechokwadi. Ndikwazirei Mudhara Madzombondo, Mudhara Manyemwe nevatsigiri veDimbare nevose vakateerera VOA. Ndatenda zvikuru ndizviito wireless kumagunje.
Uyo munyori mukuru weStudio 7
zviito anogara achinyora zvake uyo.
Ndizvozvo. Mumwe anoti maswera sei mukoma Jonga namukoma Blair? Aiwa, madhara angu basa murukurova, rambaye mchiti jekesera mwenje. Uyu mutongo wekuti mushandi kana arasikirwa nebasa agezwe maoko, mutongo utori wrong zvikuru nekuti nyika icharasikirwa nevanhu vakadzidza kusanganisira vana chiremba nekuti mutongo unopedza simba kuvashandi. Ndiswededzera iwo chiponda moyo changu. Messi Samanyanga wenyu tinomuonga Dube ndiri mu Pretoria ku South Africa.
Chiponda moyo. Regai tiende kune mwanoti dei zvagona Mr. Blessing mandifonera nditaure mairirano nekutambura kwataita kuno nedonje. Hapana kana kambani imwe zvayo yatiyauya kuzotenga donje. Vamwe tava kutopisa kuno kukariba rural. I want chedza kuti tifonere mutereri uyu ataura nenyaya yedonje. Jonga takambotaura nevamwe vachitaura nyaya imwe cheteyo vachiti zvinhu hazvina kumira zvakanaka, ndonyaya dzatinenge tichida kunzwa kuti tobatsirana sei.
Ndizvozvo chaizvo. Mumwe anoti makadii timu yeStudio 7, nhau dzenyu hadzidi kudarikwa nadzo because ndokuti New Zimbabwe isina tsvete. Keep it up. Ndimhureserewo machinja ose munyori akangana kutipa zita rake kana kuti asi yake maune.
Mumwe anotiwo makadii vakomana veStudio 7. Isu kuno tafane namo mabasa atakavimbiswa na president pavakauya kwa mutare kwakangova kutsvaga rutsigiro chete. Zvinotadzidza tichaona next time nokuti mubhaibheri zvirimo zvinoti mambo webhabhironi wakafura bundu pamwe nemhuka Mwari paaka mutsamwira. Ndifarisireo vana tsano vangu vari kumasvingo vanoti tsano gohodzi na tsano chenjerai na mai guru ma nokutenda nidza na mai guru maichitika na vamwe vose vandinoziva ndini chiruka.
Aiwa tinotenda zvikuru vatereri mose manyora matsamba yenyu kuno. Todzokera kunhau dzatichangotambira. Mutungamiri weAmerica va Barack Obama nasi vakurudzira vatungamiri vemuAfrica kuti vakoshese utongi hwejechetere kwete kurambira pazvigaro. VaObama vataura izvi pamusangano mukuru kumuzinda weAfrican Union kuAddis Ababa muEthiopia. Marvelous Mhlanganya uye weStudio 7 anotipa nyaya inotevera.
Vachitaura pamusangano uyu wapindwa na Sachigaro weAfrican Union Commission, Amai Lamini Zuma, pamwe nemutungamiri weEthiopia, vaObama vakurudzira vatungamiri venyika dzemuAfrica kuti varemekedze bumbiro remitemo yenyika dzavo, kwete kuda kushandura zvinhu kuti varambe vachitonga.
I have to also say that Africa's democratic progress is also at risk when leaders refuse to step aside when their terms end.
Nansi uno zvinorwadza kuti vatungamiriri vazhinji vemuAfrica vari kuchinja magwaro emitemo yavo apo nguva yavo yekubuda muhofisi ichinge yakwana vachida kukwikwidza zvakare. Ini ndinofarira basa rangu uye kurigona. Asi pamutemo wenyika yemuAmerica uyo atinoremekedza zvikuru handikwanisi kumira zvakare.
VaObama ndivo mutungamiri weAmerica wokutanga kushanyira sangano reAfrican Union vachiri pachigaro. VaObama vatiwo semutungamiri weAmerica vacharamba vachishanda zvakasimba mukuvandudza hukama hweAfrica nenyika. Vakati vari kufara zvikuru nemamiriro akaita zvinhu pakati peAfrica neAmerica. Asi, chiri kukatyamadza veruzhinji ndechekuti mutungamiri weZimbabwe, President Robert Mugabe, vanova sachigaro weAfrican Union, vanga vasiri pamusangano uyu. VaObama vaudza musangano uyu kuti vachangobva mukurandudza chibvumirano cheAfrican Growth and Opportunity Act, icho chichabatsira kusimudzira hupfumi hwenyika mbiri idzi. VaObama vati zvakakosha kuti nyika dzemuAfrica dzipe mukana kune vechidiki sezvo vari ivo vatungamiri vemangwana. VaObama vaenderera mberi vachiti zvakakosha kuti nyika dzemuAfrica dziremekedze madzimai sezvo vachida kushanda nenyika dziri kuita zvirongwa zvinosimudzira madzimai. vaObama vashora zvikuru kurodzwa kwevanasikana vasati vabvazera uye nekushungurudzwa nekubatwa chibharo kwemadzimai vachiti avo vanoita izvi vanofanirwa kurangwa zvakaomarara.
The single best indicator of whether a nation will succeed is how it treats its women. When women have health care and women have education, families are stronger.
Hapana nyika inogona kubudirira kana isingabati mazimai ayo zvakanaka. Afrika ngaisimudzire mazimai ayo panhano dzose dzose.
Vachitaura pamusoro penyaya yehuori uho vanoti wauraya Afrika nedzimwe nyika dzinosanganisira America. VaObama vati mari dzechiwoko muhomwe dzingadai dziri kushandiswa kuvaka zvipatara nezvikoro dai dzaishandiswa zvakanaka.
Nothing will unlock Africa's economic potential more than ending the cancer of corruption.
Hapana chinhu chinokwanisa kupedza kushupika kweAfrica chinofura kupedza uori. Uori huri kose kose kana kuAmerica chaiko. Asi Africa haikwanisi kuramba ichiruza mari zhinji dzainorasikirwa nadzo. Kuburikidza neuori nekuti haimbofa yakabudirira.
VaObama vaudza musangano uyu kuti zvikamu makumi masere kubva muzana zvevanhu vari kubatwa neHIV AIDS vasikana vechidiki. Vati America iri kushanda nenyika gumi muAfrica dzinosanganisira Zimbabwe mukurwisa chirwere ichi.
The rate of new HIV AIDS infections has plummeted. African mothers are more likely to survive childbirth and have healthy babies.
Nyaya dzeHIV neAIDS dzichiripo uye dzinofanirwa kugadziriswa. America ichange ichishanda neKenya, Lesotho, Malawi, Swaziland, Tanzania, Uganda, Zambia neZimbabwe kuti vanasikana vasabatwe neutachiwana weHIV.
VaObama vanoti shuwiro yavo ndeyekuti vechidiki vadyidzane pasi rose vachipanana mazano ekurandudzira upfumi. Vati vakatanga sangano reYoung African Leaders Initiative sezvo vechidiki vari ivo vatungamiri vemangwana vachakwanisa kuvandudza upfumi hwenyika dzavo. Pari zvino pane zvizvarwa zveZimbabwe zvechidiki makumi matatu zviri muAmerica pasi pechirongwa cheMandela Washington Fellowship. Uye vechidiki ava vachange vane musangano mukuru muWashington svondo rinouya apo vachasangana navaObama. VaObama ndiye munhu mutema wokutanga kuva mutungamiri weAmerica. Baba vavo muchakabvu Barack Obama Senior vaibva kuKenya. Marvelous Mhlanga Nyahuye, Studio 7, Washington.
Nako kambonjuga kubva kuna Oliver Tuku mutukudzi tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu sezvo nguva yedu yapera. Regai timbotarisa musoro wenhau zvakare.
Vanyori vemabhuku munyika vanoti vave kuyaura nenhamo sezvo makambani anodhinda mabhuku asisavabhadhari mari dzakanaka.
Chibage chiri kutengwa kuZambia chotarisirwa kupinda munyika muna gumi guru.
Mutungamiri weAmerica vaBarack Obama vanoita musangano nevatungamiri weAfrica muEthiopia asi vaMugabe vasipo. tabatashwa kumagumo chirongwa chedu chanasi tinewimba kuti muchange mune zvakare mangwana anokuonekai ndini Jonga Kandemiri ndiri mu Washington DC
neni wenyu Blessing Zulu ndokusema kwa Jonga na Sandra Nyaira munaudze chirungu.